Mapurisa angi akazara mumisha inogara veruzhinji uye mune mimwe misha mapurisa angi achirambidza vanhu kupinda mudhorobha zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nhasi asi zviri zvevanhu pamwe nevashandi vakwanisa kupinda uye zvimwe zvitoro nemahofisi zvambovhurwa mangwanani asi zvinhu zvazoita manyama amire nerongo panguva dzekuma10 mangwanani apo mapurisa arambidza vanhu kupinda muAfrica Unity Square umo mange muchifanira kuungana vanhu vasati vatanga kuratidzira. Ipapo vanhu vabva vagara pasi panosangana migwagwa inoti Sam Nyoma naJason Moyo vachimba dzimbo dzakasiyana siyana. Pavaramba kubva mapurisa ndopatanga kurova vanhu zvakaipisisa uye pane vanhu vakawanda vakuvara kusanganisa mumwe mudzimai aendeswa kuchipatara neve Red Cross. Vamwe baba vabva kumusha weHatfield vanoti varohwa zvakaipisisa vakarasikirwa nezvinhu zvavo.
Nerova musana wesu takagara pasi majono pava kumhanya choratsikirwa nomuchandamuka. Fone yangu chimbe adona kani kambuzi kakande makunda kitangu ni maeko kisi adona yivu mchadu ita samonu shudu yivana sakana.
Vamwe amai varamba kutaura zita ravo varatidza Studio 7 mavanga ange ari kumusana kwavo uye vati vazopona nekupinda mune imwe imba muna Jason Moyo.
Ndarohwa ndandiri padhemu chandakagara pasi saka mapurisa angu uya ndibva tanga uruva vanhu tazopona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Kubva ipapo mapurisa atanga kumhanyisana nevanhu vange vachiratidzira vachibva kumativi mana eguta achishandisa hutsi hunokachidza uye pasungwa vanhu vanodarika makumi masere. Muzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House wange wakavharwa nemapurisa uye kusvika nguva dzekuma1 zvitoro zvese muguta zvange zvakavharwa guta rave dongo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa. Vachamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Ndo zvinoita madusura ese, asi hakuna dusura rinorarama nokusingaperi. Madusura ese kana ooneka anooneka zvine muonekedzo. Ndosaka muchiona muchero unenge woda kukuva unobva waita mbiri nemandorokwati kwese kwese. Ndozvamuri kuona zviri kuitwa nana Munangagwa kuti kangoma kavakuda kuparuka kavakuda kutsemuka. Ndozvazviri kureva asi susu hazviti kahamadzi nokuti takazviona zvakamboita nana Pol Pot, vana Shevchenko, vana Idi Amin, vana Munangagwa. Ndo maitiro evanhu vane hundimindoka asi vanoenda chete.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu makumi masere nevatatu muHarare nhasi.
Godwin pari zvino tabata vanhu vanoita 83 kuHarare South, tabata vanhu vanoita 46 kuchitungwiza, 15 muHarare Central, 22. Chinongoda kuti veruzhinji vazive ndechekuti mapurisa vane constitutional mandate inotaura kuti mapurisa kana panenge pachiita vanhu zvavanoita vanhu havafaniri kupwanya zvinhu, vanhu havafaniri kuchisidzira vamwe, but sandizvo zvataona zvichiitika paground. Godwin
Vanyati vati mapurisa aita zvaaita nhasi nokuti zvange zviri pachena kuti vanhu vange vachiratidzira vange vachida kurwisa mapurisa.
Vanhu vanga vachifamba vachiimba vachiita maslogans vachitaura mazi ita ivanhu zvazoda kuti pavaona mapurisa vanhu vakatoratidza kuti vanotoda kutorwisana nemapurisa. Mapurisa pavafamba vachienda kune vanhu vamwe vatanga kutiza pakakanda two smoke pazodona mukadzi adona azotorwa neve Red Cross vakaenda naye. Mapurisa havana kupfuura munhu, mapurisa havana kushandisa mabara atinoti pachirungu malive rounds kupfuura vanhu. Zvese izvozvo zviri pachena.
Vaenderera mberi vachiti kuulawayo mumisha yenjuve nechavalala vanhu vamuka vachipisa mataira anokisa matombo mumugwagwa uye izvi zvaitikawo kubudiriro muHarare. Vanyati vati ibasa remapurisa kuchengetedza runyararo, zvivakwa mudziyo yevanhu pamwe nevaya vasinei nezvekuratidzira. Zvichakadai vechidiki veZANU PF vaswera muHarare Gardens vakamirira kuti vagozobatsira mapurisa kana paita mhirizhonga, asi nhasi varatidziri havana kupotsera matombo kana kurwisana nemapurisa sezvakaitika munandira apo varatidziri vakarwisana nemapurisa zvakazokonzera kuti masoja apindire pakafa vanhu vanodarika 15. Pataenda pamhepo mudhorobha manga muine vanhu vashoma-shoma avo vange vachitsvaga zvekufambisa sezvo vemakombi nemabhazi vamira kufamba vachitya kuparadzirwa dzimotikari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.